pano taungana kana tauya sezvo zvarwa zveZimbabwe zvinobva kumapato akasiyana siyana vamwe vari kuuya nezvevari kumapato ematongerwo enyika sekutaura kwandaita kuti nii ndiri kuuya ndiri kubva kutsukusi tine vamwe vari kubva kune mamwe mapatizwo akaita sana MDC tine vamwe vari kubva muchechi saka tauya kuti tizoratidza kutsutsuma kwedu maringe nezvakabuda mudhokumentari reAl Jazeera apo tiri kuona kuti nyika iri kupambwa upfumi hwavo huri kutorwa ndosaka tauya sevana vezimbabwe kuti taiwa kwete dai mambomira zvamuri kuita izvi zvicherwa zvenyika upfumi hwenyika ngahuwe hunobhenefita huchikwana munhu wese
pari zvino mawanikwa muchitambirwa here pamuzinda
kwete hatina kutambirwa tanga tizvizive hedu kuti vachange vatiza nokuti mukano unotarisa ikoko suo racho rakatovharwa havadi kuengeja nesu macitizen kuti tipewo zvichemo zvedu tanga tine petisheni yatanga tikuda kuvasira asi sekuona kwamaitawo ipapa muchaona kuti zvinenge zvichatora kunetsa kuti petisheni iroro riite sei risiwe ipapo
tinoona kuti manga muri kuti mi mune zvinyorwa zvamuri kuda kusiya pamuzinda pa muchaita sei
zvinyorwa izvi tichaita kuti vamwe vemamembers edu vachasara kuno nemusi wavachauya kuzovhura embassy tichauya chinyorwa kuzosiyiwa kuno saka tichibva panapa tichaenda kune mamwe maembassies akaita seembassy yeuk embassy yeuae embassy yesouth africa tanzania nedrc inova iyo sechigaro weafrica pari zvino tichinosiyiwo zvekare petition iyi
muri kufunga kuti zvichemo izvi zvichadairwa here
tine kutenda kuti dzimwe nyika dzakaita sana uk dzichadaira because takatoona even maparamende avo vakatanga kare kudiscasa kabuda mudhokumentary iroro uyewo kutsutsumwa kwakaitawo vamwe vari kune dzimwe nyika senge vari kuuk ikoko kwakaenda kuparamende ikoko.